Makambani maviri aya akatanga kurambidzwa kutengesa pamusika weZimbabwe Stock Exchange kana kuti ZSE gorirapera. Apo hurumende yakati yainge yatanga kuaferefeta ichiapomera mhosva yekuburitsa mari yekunze kana kuti foreign currency zvisiri pamutemo, izvo zvinonzi zvaikonzera kusagadzikana kwedhora remunyika. Vanwiwe vanoti vachiri kuongorora zvakabuda muongororo kana kuti audit report yemakambani aya. Ko zvaitwa navanwiwe izvi zvinorevei chaizvo? Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vanoti
nyaya yekusaspenda Old Mutual neTPC kwerimwe gore handifungi kuti danho rakanaka ratorwa naMinister of Finance, kana pakutanga takazvitaura kuti hazvibatsiri kusaspenda makambani makuru akaita sana Old Mutual naTPC, nekuti ndo makambani akabata stock market yeZimbabwe. Zvinotumira meseji yakaipa kunze kwenyika kuti Zimbabwe haisiri open for business.
Asika vanasoro jena vanoti hapana nhunzi inomara pasina ronda. Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Argument ya Minister of Finance ndeye kuti mastocks emakambani aya anga achikonzera kuti rate iite chimbwa mupengo. Asi tikazviongorora nezvekuti yes, zvinokwanisa kunge zvichidaro kana vachitarisa kuti marate aifamba sei, nekuti paya pane marates eblack market akanga ane mazita akasiyana-siyana aisanganisa Old Mutual implied rate. But in an art, tinao kama rate search, tine eco cash rate, irimo market, wana wana chinja mara wana yuziva, itakasa spenda eco cash yese ile. Tinao ma speculative rates, arimo market, ana basa ni Old Mutual implied rate. Tinao ma rates, e black market, akiri ma speculative, ekuti unautenga ni 120 against $1. Zvingori market.
Ko, pane chimwe here chaikwanisa kuitwa nehurumende pane kurova makambani aya nembara matonya? Tabvunza vamugano.
Inini ndinofunga kuti hatikurudzirwi sehurumende kuti vapise imba nekuti mapinda gonzo, nekuti pane zvimwe zvikuru zviri kubva pamashare ewaya mastocks ana Old Mutual, atingati maportfolio investments. Kana isina suspended, Zimbabwe ine mukana wekuona mainvestments anobva kunze kwenyika anonge achitenga mashares Old Mutual, towana mari kunze kwenyika, particularly right now nenguva yeCOVID-19. Saa tichi suspenda the big players of stock exchange, zvikureva kuti activity yepastock exchange yadzikira. Ii ndaifunga kuti Minister of Finance neReserve Bank vaifanira kushanda zvakasimba kuita kuti mari irambe ichiwanika paauction system. Handifungi pane munhu angada kuenda kublack market kana paauction system iripo.
Asi vachipindura vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vati
mavonero atakaita kuti vasuspenda izvi zvichokwadi pakaita mukana wokuratidza kuti mari dziya dzaitengeswa pamusika mutema dzakabva dzabvapo. Saka pakabva pava neimwe stability, kana kuti pava nohongoro rumwe hunenge hunoratidzika kuti uori hwenzira yekutengeserana mari nokoko zvinenge zvikapera.
Ko, poitwa sei kuti vanhu vasaswere vachivhiya katiyo? Tabvunza vaJokonya zvakare.
Dei vakurumidza kuongorora gwaro ravakawana, nokuti stock exchange yavanga vafunga kuti vanovarongera yoku Victoria Falls vakailoncha kudhara. Saka hativoni chanonotsa kuti vanhu havanorejista kustock exchange iyoyo. Dei zvazvaitwa izvo kuti vakurumidza vanhu vanovaisa kustock exchange iyoyo, vakati tovabvisa tovaisa kustock exchange inogona kutredwa nemaforeign currency nevari kunze nevari muno munyika. Dei vavadaro vaita zvakanaka.
Nyanzvi munyadzi zvemabhanga vaGilbert Mponda vatiwo
pane report yakaitwa, audit report yainyatsokuongorora kuti mashare aya kufamba kwaaiita achitengwa muZimbabwe achitengeswa kuLondon mari yacho yaizombofambiswa sei, uyezve vakazviita ndivanani, uyezve mari yakabuda. Saka gurukuta rezvemari richiri kutarisa report iyoyi kuti vaone kuti zvinyatsogadziriswa sei mashare asati abvumidzwa kutengeswa zvakare.
Asi vamuponda vakurudzirawo kuti vanwiwe vapete nyaya iyi nechimbi-chimbi, nekuti
hazvikodzeri kuti mashares arambe ari suspended nekuti vanhu vanenge vakaisa mari dzavo imomo.
Makambani maviri aya achiri kuita havo bhizimisi pamisika yekunze kwenyika, sezvo Old Mutual iri paLondon neJohannesburg Stock Exchanges, ukuwo PPC iri paBotswana neJohannesburg Stock Exchanges. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.